Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on January 26, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about a massive crackdown against crime in South Africa.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about Operation Fiela, a crackdown on suspected criminals being conducted by the South African government.
The South African government says they expect to arrest hundreds of people linked to drugs, robberies, thefts and other crimes. Indications are that hundreds of Zimbabweans have been netted in the operation.
Some Zimbabweans claim that people who are not criminals have been arrested in the blitz, which started 2 days ago. Police have already raided places like Beria, Hillbro and Yeovil, mostly occupied by foreigners, including Zimbabweans, without proper immigration papers.
Join the show right now and tell us what you are facing if you are in South Africa. If you are not in South Africa, give us your thoughts on this issue. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
You can call us right now. Our number is 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. If you call us right now, we're going to call you back. Yeah, kunjalo futhi.
If they call us right now, we call them back.
Yes.
Kandirokanenda kunobva kamwe.
50-50.
This was the gift.
Yeah, let's go 50-50.
50-50.
Yeah.
Wongu vadiwa vatereri nevatariri nasi nyaya tiri kurukura muchirongwa ndiyoyo blitz kana kuti hondo yakatangwa muSouth Africa yekuburitsa vavanoti varukonzera mhosva dzingava dzezvino zvinodhaka kutengeswa kwezvinodhaka madrugs. Nyaya dzekubiwa kwezvinhu ingava kuponda vanhu kuita zvese mhosva dzavari kupomera maforeigners vari kuti zvizhinji zviri kuitwa nevekunze kana kuti vabva kure. Ndo saka vaita chirongwa icho chinonzi Operation Fiela Part 2. Tichiri kurangarira kuti Operation Fiela yekutanga yakaitwa muna 2005, vanhu vakawanda kwazvo vekunze kwenyika yeSouth Africa vakasungwa vachidzoserwa kunyika dzavo. Ndo zvakuitwa zvakare, asi rwendo runo tinonzwa kuti chirongwa ichakwira mutarara nokuti kwanzi mapoka ose ehurumende yeSouth Africa achange arimo anenge achibatsirana mukuburitsa vavanoti varokonzera mhosva kutengeswa kwezvinodhaka nezvimwe zvakadaro muSouth Africa zvikuru vachiti zvinoitwa nevanhu vanenge vasina magwaro. Ivo kana vane magwaro vacho vachiita mhosva idzodzi vari kubatwa vachiburiswa. Chirongwa icho chiri kubva chabatawo vasina magwaro ekugara nekushanda muSouth Africa vanenge vachiburiswa. Tinonzwa kuti pari zvino patove nevamwe zvisara zveZimbabwe zvakabatwa muchirongwa ichochi cheOperation Fiela 2 vari kuLindela, kukamba yeLindela. Ndofunga vanenge vangomirira kuti vachidhipotwa kuendeswa kunyika dzavo kusanganisirawo Zimbabwe. Ndonyaya tati kurukure kana muri muSouth Africa titaurireiwo kuti zvakamira sei muchirongwa chenyu. Kana muri kunze kweSouth Africa, tipewo pfungwa dzenyu, muri kuona sei chirongwa ndechenyu. Gibbs.
Yeah, kunjalo ke Jonga siyabonga kakhulu. Zuru kandaba lingalitshona njani esixoxa ngakho namhlanje ikonoko ke okuhluphayo eSouth Africa ngalesokuthiwa sokulo Operation Fiela 2 sokubotshwa abantu bacatshangele ukuthi bayatshontsha bathengisa ama-drugs izidakamizwa kuzobuya lokunye ke okutshiyeneyo. So sifuna ukuzwa ukuthi nxa useSouth Africa khona ngapho uhamba njani. Nxa ungekweSouth Africa usinike umbono wakho ukuthi sixoxe lawe. Ye, ukuze tungene kuhlelo tshaya inombolo leyi 001-202-619-2077. Ye, so ngizokuthwasa sesilo muntu lapha ecingweni.
Tina vadhewa mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari zvakare muSouth Africa. Tinogamuchirai pachirongwa vamavhinga.
Tinotenda zvikuru vakaleniri na va Gibbs dube makadi ikoko.
Aiwa isisi tiri kufara Gibbs ndiye ari kutonorwa zvake nekuti kune chando kunoko.
Vakadi vatereri zvakare aiwa chando ndizvozvo. Nemakazvida kuma indomene.
Haiurai. Yeah, maybe Mr. Mavinga, you can start by telling us how things are, how the situation is in South Africa following the launch of Operation Fiela Part 2.
Well, it is a very tense situation, especially amongst Zimbabwean migrants and in the communities that they stay in around Johannesburg, because there is a lot of uncertainty and fear that this could really be a broad and indiscriminate targeting of migrants for deportation, for arrest and detention. But also the overriding thing is that if you look at policing in North Africa, it is not that professional in the sense that there is a huge space for corruption and for demanding of bribes. So it, in the end of the day, is not, this is not an effective operation, but really an operation targeting a vulnerable community of individuals who are struggling to make ends meet and does not really go to the root causes of the challenges that the police should otherwise be addressing in South Africa.
Thank you so much, Mr. Tewa Mavinga. I guess we've got our second guest, and that is Apostle Midian Dube. He's a minister of religion based in South Africa. Apostle Dube, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother. How are you?
No, very fine. How is South Africa?
No, South Africa is fine. Just the chaos outside with this operation.
So what is going on there?
They launched the Operation Fiela 2 on Tuesday. And what they had announced is they are looking for criminals, they are looking for drug dealers, they are looking for car checkers. But in the process, you discover they are also going together with the Home Affairs, and therefore they are also arresting people that have no papers, that have no correct papers. And it is causing a lot of alarm and despondence amongst the population of foreigners, especially Zimbabweans, who are residing mainly here in Joburg, in the areas of Hillbrow, Beria, Yeovil, and even the locations of Soweto and the other surrounding areas. It's really causing a lot of panic because they are also entering some flats to look for criminals, as they say. But in the process, they are also arresting people who are here illegally, who do not have proper documentation.
Ndomboenda kuna vamavhinga ndichibvunza kuti pane kutyorwa kwekodzero here mune zviri kuitwa muchirongwa ichochi kwamungatarisa yemise sangano.
Hongu zvakanyanya nekuti iko zvino pane kushungurudzwa kunenge kuchiriko kwevanhu kunyanya nyanya vanenge vari vekunze kwenyika yeSouth Africa vanobva kuZimbabwe, kuMozambique nekumwe. Uyezvo nekuti kusungwa kuri kuitwa vanhu hakuna mutsauko kana mucherechedzo kuvanhu vari kungoigunda musaira, vari kubata vese anenge abatwa. Dambudziko riripo nderekuti kazhinjizve vanenge vachikumbira kuti vanhu vabhadhare mari dzezvoko muhomwe kuti vabuditswe. Pasina mari idzodzo vanhu havasibudiswi, vari kuramba vachishungurudzwa. Saka kutyora kwekodzero kuripoko kwakanyanyisisa. Uyezve mapurisa haasi kutanga atsvagurudza nyaya. Dzimwe nguva vanosvika panzvimbo vongofunga munhu wese anenge aripo, vasina kutsvagurudza kuti ndiani ane mhosva, ndiani asina. Uyezve chetatu ndechekuti kana nyaya dzekunzi mhosva dzichinzi dzinoitwa nerudzi rwakati, sekuti gurukota remapurisa kuno vapikile mbaluna vari kuramba vachitaura shoko rekuti vanhu vanobva kuZimbabwe ndo vari kupara mhosva muSouth Africa. Izvozvo hazvina kunaka, zvinorunzira mhirizhonga inonangana nevana vekuZimbabwe vachinzi ndivo vana muparanzvongo mukati meSouth Africa, ndo nhunzva tunzva nenharadada vari kuunza nyaya dzemadrugs, nyaya dzemishonga, nyaya dzezvakaipa zvese. Saka izvozvo hazvina kunaka, vana veZimbabwe vazhinji vavo havatoiti zvisina kunaka zvisiri pamutemo. Vanhu vanotosvikira kushandawo zvakanaka, asi vari kunakurirwa nyoka mhenyu vakatarisa.
Asika wa Mavinga, tinonzwa nyaya dzekunzi oregani vunze nechirungu kuti Mr. Mavinga, we have heard reports of Zimbabweans committing serious crimes in South Africa.
Well, the thing is, crime does not have a nationality. The moment you ascribe nationality to a crime, you then stereotype and raise, you know, the waves of xenophobia that have repeatedly been targeting, you know, foreign nationals. You know, when a crime is committed, the police should simply investigate on the basis of suspected individuals without ascribing a nationality. The moment you do that, you are then attracting xenophobic sentiments, and South Africa has a terrible history of xenophobic violence, which has left hundreds dead without justice or accountability. The police are not dealing with the root causes of the problems of crime or xenophobia. What they are doing is simply to play to a populistic rhetoric and a hype of the media without addressing the fundamental challenges about drugs problems and crime and the issue of violent crime across South Africa.
Mm. Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Keep staying. Kuna mfundisi taita mtereri wedu kutanga anonzi Shiri Pinda vari ku South Africa. Makadi.
Kuti makadi nyaguru.
Aiwa tiri wapenyu. Vachiri Pinda vari papi ku South Africa.
Ya ni yubro. Kuhasha pa iba.
Kuhubro kuhasha kuri kuitika zvese izvozvi.
Yeah.
E titsanangurire kuti zviri kufamba sei?
Ah, nyaya iri kuitika ndiye kuti mabhurika ari kuita sekuti ari atura genis nesuzwa nimona nemazimba ende masungirwo atiri kuitwa haana kunaka deni zvazviita kuti vaziva kuti zvinhu zvazva zvatimirira mushe vakwanisa kunge vachitipa mapepers kuti tikwanise kunge tichibatsirika manje hatizivi kuti zvinofamba sana vachitisunga vachiita zvavari kuita zvino tosvika kupi nezvavari kutiita.
Imi matimambosanganikwawo nemi here nevari kuita chirongwa ichochi kana vangava mapurisa nemamwe mapazi atiunza kuti mapazi akawanda?
Ndanguri ndasangana navanhu vakadaro asi inini mapepa zvangu akakwana but asi hazindibati muche ndiona ichishungurudzira dzimwe hama dzangu dzekutotambudzwa zvavari kuita izvozvo.
Saka imi pamunogara nzvimbo yamunogara Hillbrow ndo imwe nzvimbo dzinonzi muSouth Africa dzinoparwa dzimosva dzakanyanya dzinotengeswa zvinodhaka nezvimwe zvakadaro. Mati mabvusangano here nevamwe vanoita izvozvo zvekuti mungatenda kuti dai chirongwa ichi hacho chaitwa asi nenzira dzakanaka?
Iyo ichokwadi, vanhu vari kuzvikonzeresa izvo muNigeria kwete mazimba. Mazimba haititiki akadaro, anotsvagira mari. Ayo maNigeria ndiani kuti akadaro, mazimba anozvitsvagira mari kuzviri zvekumboti tizi.
Gibbs. Mr. Shiri Pinda is acknowledging that yes, there are some drug trafficking activities in Hillbrow where he lives, but he is pointing fingers to Nigerians, saying Zimbabweans are clean. Can you chip in there?
What about gangsters? Say, are there any gangsters that are related to Zimbabweans or who are Zimbabweans in Hillbrow, Peria, and Yeovil?
Yes, he was asking you about gangsters. We have heard that Zimbabweans are involved in some gang activities. Pamwe ndimi makastoma acho anenge achitenga manje.
Izvi ndiri maChristians totoenda kuchurch hadii zvese zvinotsvaka mari chete. Kaende kachoma kuti uwane mudzimba anoita zvinhu zvakadaro.
Ya, aiwa, regai tigoona kuti chinofamba sei chirongwa. Thank you so much, Mr. Shiri Pinda. Asi panyaya yemhosva sezvataurwa navamavhinga kuti aiwa hazvina kuti urudzi rupi kana zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kuwanikwawo mukati imomo zvichiita kune zvamuri kunongedzera zvichiitwawo nedzimwe nevamwe kune dzimwe nyika munowanawo muZimbabwe naari imo mukati imomo.
Yeah, it's about the good, but you drugs in the right to do it. My drugs, I don't want to say it. I think it's really that thing.
All right,
I did it on the right hand in the morning.
Took Visa by name, my drugs. I sit not on a video at Tambona, Yakatumbuda by YouTube. Vana weZimbabwe vachitotaura neshona vachibata munhu vachimutorera mari zviye zvekuungana vachimubvutira vachimuroba maZimbabwe nziya iyi munoti iwo right kunyaya dzekubai
ya yeah, ipapo ya yeah, varipo vamwana nokonzi vanozviita izvozvo pano ne apo varipo vamwana tene vakashinzika zvinhu kutarisa vanhu ivavuka vanobva vane dzimwe nzvimbo dzakaita sechi panama hei vanhu vaivakazi zvaunoti yamaonowani tirikumaona Tadi 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 si si cium gunji, zim bandor ada aru, anu mana? Jaga, iwa warga zita asfandi.
Jisusu, aywa thank you so much, masih rupinda mura rasakanak.
Okay, jisusu.
Thank you, Gibbs. Mr. Shirupinda is adamant that Zimbabweans don't commit any crime.
Yeah.
Even the robberies, he says, are very isolated cases.
Yes,
Zimbabweans are Christian, well, that's what he says. It's not a matter.
And he goes to church.
Yes.
Right? So let's hear from Ubabu Bongani Ngube. Baba Ngube, unga chona jan? Ubongani, kutuase, ufoni ya kasi chelele. What's the apostle immediate tube? Nga sintu, baba apostle tube. So ke kulotaba lokuthi kulabantu abavele eZimbabwe ababamba inkunzi. Inkunzi kakhulu siba ukuthake mini bekutatshela bakutatshela khona. So ke kume njani khona pho baba Dube?
I think ngifuna ukuloku u brother Mavinda ukukhulumile ukuthi ngoba lohlupho singaqalisa ukwehlukanisa abantu ngamazwi abavela kiyo ngoba iqiniso Dube kulezi gebengu ezimlengi eSouth Africa. Kule ndawo uhambeki for example nxa usiya kwoshawelo esoweto kuyazakala ukuthi awuphonguma ngemota anyway and kulo mhlobo thile abantu abawuqamba ukuthi iwothatha imoto ngwamlaye eSouth Africa amanzi bakhona abahamba iy'nkunzi bakhona ababamba imota zemali but I think okuqakatheke kakhulu yikuthi mina engikubonayo iSouth African Police gayila kwanelisa ukudila lama cases lokudingisisa ukuthi imbangela zamacala la adalwayo zisukela nga amacala akho lezi nsuku kumnyaka ophelileyo kuye kwakhulunywa ngalaba abangamarasta ukuthi abantu bayaquma izinwele zabo ngenkani bahambe bayezithengisa kumasaluni ngamacala wonke lawo adalwa ebantwini kodwa singaza ngamaZulu ngamaZimbabweans ngamaXhosa ngobani asikwaziyo ukuthi eSouth Africa kulokuganga okukhona kulama gangsters akhona but nxa sikhuluma ngama gangsters lapha eJoburg ngabo njengakwezinye indawo esibona kibo Cape Town but amacala akhona ayadalwa imhlobo icala kalila language engakutshe ukuthi icala licala ngamupotsho iloba ngubani odala icala and ipolice kumele insizwe ngama-scientific method zanamuhle zokuphenya lokudingisisa amacala abanamacala bavalelwe kodwa la pepa mina ngibona ingani okungcono kakhulu yikuthi kukhulunyisone phakathi kwamazwe omabili kuncediswe abantu babe seSouth Africa ngokusemthethweni ngoba abantu bathiye imuli zingabathiye abantwana bengalamali yesikolo besithi eSouth Africa kungconywana ngingafika ngizotengisa abesebuthwa ayevalelwa ngoJanuwari kunje abantu abakhe bese besenzayo kabadalanga cala kabenzanga lutho icala abalalo yikuthi kabalamaphepha
hayi siyakuzwa kakhulu ke bamba khonapho Apostle Imagine Dube so all what you are saying is that like what Dwama Vinga said you know you cannot specifically say these people are the ones that are committing crimes so he says a crime does not have a name you know and then he says the other thing is that most people don't have immigration papers and they go to South Africa to look for jobs and then they are arrested so what happens to their kids and so forth
yeah.
So now I think we've got a caller on the line so Baba Lunga Baba Lunga unga tshona njani
tshona la bani tshona
njani isithole kakhulu ungaphi kona baba
kanse mphambi ke tshona sikhona
ke senokhlisi
uyi tonga phi
not
please entshona langa negoli.
Oh yeah, akutsho ke ngohlelo lo operation Fiela 2 ulubona njani?
Yeah, akutsho ukuthi uhlelo lolo ngokuqala kwalo mpela liqale ngase Rustenburg. Ekuqaleni kwalo kusho ukuthi izakhamizi nje zendawo zakuleya ndawo eRustenburg. Kunabantwana kusho ukuthi okutholakala ukuthi basindiswa ngamaNigeria laseRustenburg town. Labo mama baye baya afraid kulabana abamalunga amatisi. Baya khulumisana nabo mpela bayabatshela ukuthi sicele ukuthi kelizama ukusiza leso. Ngaphela abantwana laba sendaweni ethile lapho kumanigerian babashushindiza then bathengisa nama-drugs. So automatic labana baye baya ngalena bayongena kuleyo building babatholela abantwana babahamba lama-Nigeria abanye babayifile emapholiseni. Bashaywa abanye bakhona bagcina nje ungeni lamapholisa agcine bahlenga kulabantu abebashaya. Ikema isuka ngale kunedolobha elibiza ne-Kruger Street ngilingaphambi kulandeli la isikhona kuya manje. Basuka for special beza lapha e-Kruger Street belanda indawo ezifana nalezi kunama-nightclub nala ama-Nigeria. Bayashishindisa abantu naye nezangamiza bayenza same thing kade befika mpela namaphoyisa before beze lapha e-Johannesburg. So uma beza la e-Johannesburg bafike bangena kule zindawo esikhafini lapha okusebenza khona labadayisa ngomzimba. Ibhilidi ngabayisabaqale ngayo abantu bathi i-Smith Street ephezu kwe-Five Stations. Bakhuphuka besiya khona nje kubo-Uzeli kusho ukuthi lapha besebehlanganisa khona nawo wonke umuntu abamthole ngelaphepha ngoba i-Homafacebook isikhona. Sekuhlangene bonke nje abantu. Ongami ukuthi i-Hilbro isiloke indawo ehlala isematheni nje lapha e-South Africa ukuthi indawo ebebugebengu okuphezulu impela obukakhulukazi ngoba ukuthi into yakwamaZimbabwe ngibona ngathi bathinteka ngayo le ndlela yokuthola ukuthi idenginyana lena indlela ebulalana ngayo khona lapha edrobheni i-Hilbro lapha. Yazi isezingeni eliphezulu lokhana ukuthi ngiyakhola ukuthi ngeviki nje izidingo eziphuma zisekhaya ababulalanayo nje nezigwazana nokudubulana ziba ziningi kakhulu. So kuyena into eyenza ukuthi amaZimbabwe e-pointe ngomunye ukuthi la bantu banobugebe ngobukhulu. Inkunzi impela kuyabanjwa into ekani. Namhlanje sibone endabeni zamanje zika-7 yina leyo i-operation Fiela ibisedebheni. Lapho bangene khona emafletini babophe ijeni yona leyo izakamizwa lapho kwazi khona ukuthi kele kuyigcwele khona izigebeni safuni. Bangene impela kwanyana indawo baboshwa baboshwayo babathengisa nokuidilisa ama-building akhona. So lena ukuthi futhi thina mhlambe zama ukuzisisa ukuthi ugebe ngamaZimbabwe nakukho kuthi ukuthi lapho siyabe siyenza ukuthi kuba wesilende ukuthi la bantu vele besishakale ukuthi kabekho kathi ukugebe ngokukhona mpela hhayi abantu bayabulalana amaZimbabwe nento yeganga layo elizweni ezithu. Khulu okwenzekala nasemalokishini impela kuyaziwa kuyephisa sibe ma uthole ukuthi sihlele kumanje ibeke zakhamizi zaseZimbabwe. Sesiyitshela ngapha sesibizele lapha eshibhisa khona lapho kuhlangana khona abantu ma kunomuntu osonile ethi ngisakoleka izimali. Kuthole ukuthi umfana bambandile hendek mhlambe sithole umuntu iselfoni ngethatha ibag elokishini bayabamba-ke bebelebe kugaxa ithaka elithela ipetroli bekishisa. Uchisiwe lo muntu kala society kasebenzisa ithaka iphila ngayo nale nto ngumuntu vele ohambile ebantwini. So okuyiyona nto idalele ukuthi kuthiwe amaZimbabwe ngoma evele umZimbabwe ngeke kuze lifihlakale kuthiwe ngemzulu kunje ngemNigeria liyaphuma vele kuthi ngemZimbabwe. Yiyo le nto ingibona ithinta sikakhulu igama lamaZimbabwe la e-South Africa.
Hayi siyakuzwa kakhulu-ke babalunga sibongele kakhulu ngokuthi usitshele sibili ukuthi isusa sendaba leyi kuqalise ngaphi kusiya ngaphi njalo lokuthi kwenzakalani khona manje. Siyabonga kakhulu ngathini lakusasa. So that is Mr. Lunga. He actually gave us a lot of information here. So he says the whole thing started when some residents outside Johannesburg actually made a request for police to actually arrest certain people, you know, linked to drugs or drug selling. So from there then the issue was taken to Kruger Stop, where there were also some arrests. And then they expanded it to nightclubs, where there was a lot of prostitution and so forth. Thereafter then it came to Johannesburg. But so he says, all in all, it was a question of the South African government expanding the whole thing to make it nationwide.
Because the launch marks the nationwide.
That's exactly what he says. Yes. So now, at the end of the day, he says, you know, people must be truthful here. Some Zimbabweans are involved in kind. Mm-hmm. So he says, as we speak right now, there's a Zimbabwean who actually is known to be a robber and stuff like that. So he was, beaten up and then set on fire and all those kind of things. So he says it's really serious.
Okay, let's hear from another caller. Tina, the final Nkomo, Variparunare. How are you, Mr. Nkomo?
Ndasimba baba makadiniwo.
Ah, taka tirwa tano taka simba. Titaurirwe kuti zvinhu zvakamira sei muri kupi imi mu South Africa?
Ya, ndiri mu South Africa, ndogara mu Durban, but here zvino zvangu ndiri mu Durban.
Okay, zvakamira sei zvino kwamuri?
Ah, no, kuno zvako kusakanaka, but ini ndine problem ne maitiro avanoita zvino because ma Nigerians ndo anoita zvemadrugs. Like the drugs, I don't stand on the purita emuno. There was a one day pandanga and remove elimina. Ndakango park out somewhere. And one panman and pick at back. Kuno we are one, but you go tell me, but you go no one has to go. Very fast when I was teaching and all of one were group where it's five, one were two. And I think my drugs pop up. Right. Mapurisa anenge atoripo achitenderera achiona anditi vanhu vaya vanotoita meeting namapurisa vachinobhadharana zvakanaka naka and I don't know kuti why vachinoitana nesu because itsvo hapana zvetinoita of course chitsotsiwo hehe hakuna mutunhu usina makuva ukaona munhu anobakwa kuyo vanobakwa povoka akazhinji votitsu kumarengirengi ikoko
ipapo ndobanaenda kuti ndikubvunzei kuti orit imi muri kupomera mhosva manigerians yezvinodhaka kuimi mhosvawo yenyu mazimbabwenzi kwezvinonzwa kuti vanobata kwiyo nekuponda ikoko vazhinji vacho vari kuzowanikwa vari mazimbabwenzi kana vaenda kumatare edzimhosvawo
ya izvozvozvo zvinowanikwa asi reti yacho tikazoicompare nereti even yamasouth africans acho yedu iri pasi because munomu kazhinji kana tichinge tiri isu ari mazimbabwens handizvo zvepovo zvongobata nebanga votora chikwama vodivotiza but vemunomu inenge iri pfute ende ukatoita zvenharo inyere straight vanokuuraya ndatinini hakuna mutunhu usina mago usina makuva ehe tinokanganisa chizosi chiripo asi nyaya yekuti vazoisa mhosva dzese matiri yava wrong because rete tinoitawo nayo ndeyekungotiwo ndizvozvo tinozviita asi pamadrugs ndo managerians estereki ipapo pautsotsi hwokuuraya chaihwo 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 hwokuuraya chaio zvezvo kutouraya zvokuti isusu munozviziva isusu makeup yedu ezizimbabwens tinotya kuuraya nemhaka yengozi asi ava vanenge vasina ngozi vanhu vemunomu vanouraya
saka imi muri kukurudzirawo chii kumazimbabwens akateerera izvino
ya kurudzira ndingapa zvangu mazimbabwens ka mazvarigwa atakaikwa namakudzigwa atakaikwa isu hamozviziva isu tinoshanda ngatingorambai takatsamirira kune zvatinogona zvokushandisa ti maoko edu even mubhaibheri chaimo mwari vanoti ndicharopafadza mabasa anoitwa nemaoko ako zvekuma hazvina pundiso izvi ukaona uchiba kazhinji kachona hauna kunosvika nazvo hautombooni kuti zvinobuda chii kana kuti waita chii asi ukashanda even zvikava zvishoma unoita zvinhu zvikuru nemari yaunenge washandira wabudira ziya chai 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 inoshanda izvozvo ndozviziva
Thank you so much.
Ngatingoita zvatakaringa munomu toshanda. Kana tinge tafidza mhuri dzedu kwedu kwakachinge kwanaka todzokera tine chouviri takabata kwete zvoti tozodzoka zvinhu ndovanga vari joni avatitambura futi
izvozvo regai timboenda kuna vamavhinga ndozongoita samup zvataurwa navankomo ndambozi ndoda kuti ndibvunze vamavhinga Gibbs nyaya iri kutaurwa kunzi masouth africans vanoitawo mhosva dzavanokomita they also commit crimes Mr. Mavhinga is there any discrimination iri kuitwa nemaauthorities pakusunga kwavari kuita vanhu
hongu kwazvo vakandemiri ndo yatiri kuti xenophobia chaiyo yapinda muchipurisa muno musouth africa nekuti kana munhu achironda mhosva haatangi ati pandiri kufamba apa ngatitamboitsvaga mazimbabwens kana kuti vese vasiri vemunhu vabva kure ndo pavanoreswa nekuti mhosva inongoparwa nechero munhu asi ivo vanenge vachiti tinoda kutsvaga kuti unobva kupi kana vachinge vasunga vakasangana nemazimbabwens vakamubata munhu vanotanga kuda kubvunza kuti tine mapepa ako, une passport here, une permit here, une chini. Iko zvino tinoziva kuti vana vekuzimbabwe vazhinji zhinji havana mapepa, vari muno kuda kutsvaga kurarama asi havana mapepa. Saka ndozvikuru zvavanosungirwa izvozvo. Saka chinofanira kuti chiitwe pakugadzirisa dambudziko iri ndechekuti dai paitwa chikamu chepiri nehurumende yesouth africa chema special permits evanhu vekuzimbabwe, nekuti pakutanga paya paya vanhu vanoda kusvika mazvuru mazana zvuru 300,000 handitika vakapiwa mapermit, asi vashoma-shoma nekuti munowana varimo vanodarika mamiriyoni kana 3 million mazimbabwe. Ngavapuhwe mapepa vakwanise kushanda, vakwanise kushava-shava kuriritira mhuri dzavo. Iko zvino havakwanisi kudaro. Mhosva huru inobatirwa mazimbabwenzi imhosva yekushaya mapepa, yekuti unenge usina passport, dzimwe nguva yakadhindirwa ikadzokera kumusha, dzimwe nguva haina permit, dzimwe nguva haina chakadero. Ndozviri kutambudzirwa vana vekuzimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Gibbs, the caller, Final Senkomo, who is he resides in Johannesburg, but he's currently in Durban. He is accusing Nigerians of dealing in drugs, and he says he suspects that they have the blessings of police officers, because he says some of the activities are conducted in areas where there is a police presence, but nothing happens. But he accepts that there are some Zimbabweans who are also into crime, but he says Zimbabweans, they fear killing. He says because of the avenging spirits in Ngozi, he does not believe that Zimbabweans do kill, but the petty issues of like snatching wallets and all this,
running away,
yes, and threatening people, just scaring them with knives. But he says the South Africans, the nationals, if they approach you and they demand something from you and you don't comply, it's death. He says they usually shoot to kill. Yes.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about Operation Fiela 2, a massive crackdown against criminals in South Africa. And our guests are Mr. Peoma Mavinga, who is a human rights lawyer, and we also have Apostle Mithi and Tube. What do you mean, Tube? That's why we're talking about Tube. Are you going to talk about Tube? Machangana bamba kancane, just 1 second. Ngithi ubaba Dube, akula abanye abavaleke babuya kini khonapho bezecatsha ukuthi babalekela khonokho ungani kuyahlupha. One minute.
Hayi, at the moment akula muntu osebaleke wagcinwa somewhere. But abantu bayasaba ukuphuma phandle, bayasaba ukuhamba. Abantu abanganamaphepha batshona ezindlini, kuzima lokuthi baye emsebenzini. Kodwa-ke sithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi kuza kuya kudede njengakuliya kuqala. Engikusaba kakhulu yikuthi indaba lesiqale like kibo Kruger Stop yokuthi sokuye kwachiswa abanye abantu, isingakhula kuphinde kuvuka izenophobia futhi enjengaleyani yaqalayo. And khona ngale Kruger Stop Dube ma ulandela, sibona amaphoyisa amabili amathathu abotshiweyo ebotshela ukwamukela ama-bribes ama-3,000 from ama-drug dealers. So indaba yakhona vele inzima kakhulu, ngoba amaphoyisa even labantu bona abawatshontsha izimoto abadubula ama-ATM ababamba iimoto zemali badla nawo amapholisa. So ukuze kulunge, kumele kulungiswe iside ye-South African police ibe professional. Now kube ne-good relations phakathi kweZimbabwe ne-South African immigration, ukwenzela ukuthi abantu bancediswe. Njengoba uBrother Mavinga sitsho, banikwe ama-special permit. IZimbabwe ne-South Africa into yinye. Ngabo 77-78 ama-South Africans abesebenza eZimbabwe azange ahlukunyezwa ngumuntu.
Yes, that was according to Apostle Meeting to all what he's saying is, you know, there are fears that there could be some xenophobic attacks. You know, whenever there are some of these kind of, you know, activities in South Africa, something spontaneous may actually happen. So, but at the end of the day, he says some police are actually getting despoiled. So he says there's a report indicating that some two policemen have been arrested for accepting bribes. So what do you say, Babu Uloid Romani? Baba Romani, who's that? Kumashangane, kunjani?
Yeah, ngiyaphila.
Kanti sakugcina Mashangane, akutsho ukuthi uhamba njani lapho khona kula ngapho nge-Operation Fiela?
Hayi, Operation Siyela lapha ibe ikhuluma izolo emaradiyweni wonke la eSouth Africa, bakhuluma noMinister of Minister of Police. Bathi bafuna kwenza Operation Siyela, but mina Operation Siyela le angiyisoli mina. Because if ungayisola kusho ukuthi izinophobia iyaqala lapho, but ma kuthi abantu bayaphansi izinophobia ngeke ibe khona. Manje kungaba ngcono ukuthi ubotshwe ubuyele ekhaya, ubuye futhi usaphila. Manje abantu laba abangena kula ngizwa bathi hehe ayizijabu ijabu, ngoba uzobasokuthatha bakuyise ekhaya wabuya futhi. Manje ma kuthi abayenzi so i-Operation Siyela izinophobia izoba khona ngeke iphele siqede 5 months, because abantu bangaphansi wabona bakhuluma ngemadrugs. Ngizobutshela nge-North West. North West iviki pheleko kutshiswe izindlu, abantu bashayekwa kakhulu. Manje kusho ukuthi if bangayenza Operation Siyela izinophobia izoehla, angeke umuntu abulalwe atshiselwe umuzi wakhe la ahlala khona. Mina ngibona ngale ndlela le.
Kodwa usuke wabona abanye abantu abake babanjwa babotshwa sebebiselwe ekhaya. Ukubona khona
ala Pitori lapha ayingakacale, but ikhulumwa khona manje. Ma kuthi icale ngacala bo Durban or kwezinye ndawo la ePitori la sese right. Yeah,
hayi siyakuza kakhuluma shongani. Ungathinela kusasa bavule ube le mpela
vikend. Yes, ufuna ukutshela uJongwe ukuthi ngesishona.
Yeah, ngumtshela
awurayi.
Ndiri kuti zandiri kutaura ndiri kuti zvakanaka kuti zinophobia kuti isavuya, vanofanira kuti vasungiwe vanhu vainde, nokuti kana vakasasungiwa zvinoreva kuti zinophobia inotanga futi. Saka munhu kana akasungwa unosungwa asina kuurayiwa unodzokera kana ukakandwa mubed bridge. Saka ndinoona kuti zviri nani kuti Operation Siyela ivuye yotora mozi yomudzosera kwaanobva unovuya. Asi kuti kana ukati ndinonzwa vanhu vose vanopinda papachita vachiti Operation Siyela haina kunaka, yakanaka nokuti kana vasadero zvinoreva kuti zinophobia inouya votanga kupisa vanhu futi.
Asi vari kuchema zvika baba kuti vanhu vari kusungwa, vamwe vacho vanenge vasina mhosva. Saka kana mukaa muchiti ngazvingosungwa kudzivirira zinophobia, asi vachisungwa vanhu vasingakodzeri, zvinongozodzoka panyaya yekuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Okay, saka zvakanaka kuti vapisiwe vanhu vacho vavurayiwa zvakaitika vhiki rakapera papa North West.
Aiwa, vanenge vachipisirwei? Vanenge vaita mhosva here?
Iye, kana ukasune munhu wemadrugs kana pane muNigerian vana akaita zvinhu zvakadero zvakafanana nemusouth Africa. Kana vakatanga izvezvo, mumwe nemumwe anenge asiri wemuno musouth Africa anourayiwa the same time. Saka izvezvo ndizvo zvinonetsa manje izvezvo, kuti unotoziva kuti ivo vanozivana. Vanokasira kukuziva.
Aiwa, ndazopanzwisisa. Saka muri kuti aiwa zviri nani kuti munhu asungwa yake achidhipotwa pane kuti apomerwe mhosva kunzi aita zvemadrugs nevagari vongomubata vomupisa.
Wodzoka kana wakakandwa kubed bridge. Saka ndinoona zviri nani izvi.
Regai tigonzwa kune vadare vatiinavo kuti vanoti ivo tina vamavhinga naApostle Midian Dube vari pano pachirongwa, tichanzwa kuti vanoti ivo.
Okay.
Thank you so much.
Yeah,
Gibbs, he's saying it's better for people to be deported and then they come back again. But it will be a routine. They come back, get arrested, deported, come back.
this is a tough life.
Yes.
Very tough. So, okay, let's go to Mr. Thomas Vinga. So, Mr. Vinga, you know, when people are in such a situation and somebody is arrested and you are a Zimbabwean in South Africa, so how do you handle all this? You know, do you get lawyers or you just go to court and your life is just destroyed like that?
Well, ideally, there should be a provision for lawyers to support, to defend the rights of those that are arrested illegally or unlawfully detained. But the reality is that because most of the people who are targeted are undocumented migrants from Zimbabwe and other African nations, they are unable to access, you know, legal representation, and as a result, the only resort usually is to pay bribes, to be let free, And therefore, the police now see it as a business of arresting in order to extort bribes. Or alternatively, people are then taken to Lindela, where they are then put on trucks or buses and deported, sent back across the border to Beitbridge. But it is not a solution. The government of South Africa spends, you know, millions of rands doing this pointless exercise because those people, when they get to the Beitbridge side of Zimbabwe, will immediately look for resources to come back and make a living. And we have said, as Human Rights Watch and others, a sustainable solution that is respectful of the rights of Zimbabwean migrants and others is to have a dispensation of permits to continue to call for them to be regularized so that they do not become illegal and they contribute to the South African fiscus through the payment of taxes and they are in the proper informal job market. And this thing of the police raiding will become a thing of the past. You know, xenophobia can be resolved if there is no xenophobia in the police as an institution. If the police decide to target those who commit xenophobic violence instead of arresting victims and deporting them, because this is not a solution. You cannot say that we are solving crime or the issues of drugs when there is a massive supply and demand of drugs. There is need for a comprehensive overhaul of policing in South Africa. Because with this massive corruption, you cannot deal with crime when the police themselves are implicated and complicit in the crime.
Thank you.
In terms of corruption.
Thank you so much, Mr. Mavinga. I guess we've got a call.
Yes, I'm telling you, I'm a masos. I'm a masos. I'm a masos. Nasi mkoma blessing. Busi zao zaka tsekwa neni jonga kandemisi.
Ndi mkoma jonga.
Ndi zozo.
Ah, good. Mkoma jonga zino kudwa.
Murikupi wa masosha?
Inini ndiri ku Johannesburg, asi ndiri ku Four Ways.
Four Ways. Kwa kamira osei ku Four Ways?
Ku Four Ways, kwa kanaka cha iso. Ndiro tengesa, takati one day, mazimbabwenzi, ni ma South Africans, nyika, takati one day, deseri wari ipo ipapu.
Asi, asisi, zinu takati.
Operation Fiela I Jeshua. Tinotoidawo isusu nekuti operation Fiera kana ichiitwa nemazvo nenzira yacho chaiyo chaiyo yakanaka. Chatisiri kuda discrimination chete nekuti operation Fiera kana takatarisa zviri kuitika pabasa pandinoshandira inini ndiratiita basa rangu ratinoita remaoko asi pane mazimbabwenzi akawanda bamukoma jonga wanotengesa madrugs
mazimbabwenzi.
Mazimbabwenzi mkoma wakawanda, Mazimbabwenzi, Nigeria, Malawi, South Africa, wese vanotengesa madrugs. Asi mapurisa emuno wakuru wakuru wacho nemapurisa vari padhuze nesu, Randburg, Sandoni ne Four Ways ndo vanotodiriva, ndo vanotori masupplier emadrugs acho iya.
Saka iwo matauriro amaita zvinoratidza kuti uva neuwandu vanhu vari kutengesa zvinodhaka. Zvinozotengwa nani kana almost munhu wese achitengesa?
Mukoma, nzvimbo yandiri kutaura iyoyo iri paBrighton inonzi Kona William Nico and Main panotengeswa ati mukoma. Panotengwa madrugs kunge pakutengwa matomatoes.
Saka mazimbabwenzi anotengawo here ipapo kana kutongotengesa chete?
Maminista wese wana mugabe wana chatunga takatowa wenero ipapo wachiwa chitenga madrugs mpo.
Mazita manje hatuzo wakwanisa kuwa taura nukuti hatina mukana
mpo chichi mpo divirao. Sorry pane dato kanganisi.
Aiwa ndizvozvo. Asi chada achibvunzira ndicho kuti tambonzwa vamwe wachiti there are no Zimbabweans who push drugs or who deal in drugs. But imimi we are saying there are a lot of Zimbabweans and other nationalities who are selling drugs.
Hapana wasingatengese mukoma jonga. Ma South Africans wanotengesa wekumalawi chaiwo masupply anotondora kuswazi.
So what type of drugs do you see them selling?
Drug ramboya richibvunzwa nemurungu kana neupi munhu mutema rinowanikwa mukoma. Hapana chisingawanikwe ipapo.
Kubvira kumbanje, cocaine
nezvimwe zvese. Ende isusu tiri kutorwisana nevanhu ivavo takatombenda kumakotsi navo. Chida kutaya kuti wasungise mapurisa wane backup isinga ite kukoti kwa ajo wano jirane ma major street wari mofuti mchane oyacho yoyo mkoma taka gumatatu urairu wa market edi susu tukita zinu ziri innovate.
Thank you so much, Mr. Masosa. I hope you are not going to be a victim of either buying drugs or selling drugs.
Inini, I'm one of the victims. Ndakapa kwa nguzi mkoma msoa 1 October ba Park Stage. Ndakato bayi wamebaya nga izu chikunda chisatisha pura. But those people must map wenzi goes right to our mdawaro weku musha.
Waka kubata wacho.
Wakati bata wacho. And the bad part of it in front of the police.
But maka mangara irinyenye.
Ndaka mangara mkoma asi aina kwa yaka enda nekuti mapurisa zwa waito ndita urilaka. Wakato tinota evidence. Nikati panda batiri wapane ma kamera za ripo. Wakato iyo wa mapurisa acho wano tojigane ma Zimbabwe enzi. Warukupata ngunzi mu Johannesburg mkoma atikuro wanyoka taka wiga mpini. Mu Johannesburg especially pa Park Station mkoma ka. Wanu warukukomit a crime there Zimbabwe.
Gibbs, that's a confession.
That's a very talk. I think we can
just bring in Apostle Dube.
Yes, Apostle Dube. So, Apostle Dube, if Zimbabweans are doing all this, and it's known that they've got these kind of relations with the police, so who's going to police the police then, you know, and, you know, this thing is getting out of hand or is out of hand already.
This is exactly what I was alluding to at the very beginning. And the other question that needs to be answered in South Africa is, how do so many drugs, so many potent drugs, come through the ports of South Africa? You hear of so much amount of drugs that go out via SAA, that come in via the portals of entry. Who is in control of those portals of entry? How are they allowing the drugs to come in? I also see a situation where all these foreign nationals may be distributors, but where are the storehouses? Who owns the storehouses? You see very big people who are involved. We cannot say it here because you will end up being a victim. But the truth is, there is a collaboration between very big people, either in business or in the political space. The senior police officers, the people who are supposed to be protecting the country are letting it down. Therefore, people are taking advantage to commit crime because they know they will be protected. And then we have had stories of magistrates also receiving bribes to free gangsters, to free people who are robbing people and killing them. So unless and until the focus is right, I hear people saying operational FLA is okay, but in its form and state, it is a confused operation, and it is targeting people that are supposed to be protected. So I think we need to have a serious dialogue within the country, within government, to say how best can we operationalize this FLA thing. Because the idea is okay, but the application is very wrong. I always say supposed to be is not to be.
Thank you very much, Apostle Meeting Tube. Can you see on the line? Do we have a caller? Yes. I think we've got Rapson Mwale on the line. Baba Mwale, unaunjani? Hello, Baba Mwale, we are seeing you.
I think we've
lost him. Eh?
Yes, maybe. Yeah. Maybe. Tumbeenda kuna Vama Vinga. Vama Vinga. Semasangano renyu totalisa Human Rights Watch nemamwe masangano ari mu South Africa. Pane zvamati maita here zvokuedza kuti munzwe divi kana divi renyu rinzwikwe nehurumende ye South Africa for you to be part of this process, not to be spectators.
Wongu takati taura uyezve tine ukama wakanaka nesangano guru remuno mu South Africa re South African Human Rights Commission inovheneka nekuongorora nyaya dzekodzero muno South Africa. Tinofambidzana navo tichiongororawo tichitaurawo nedziguru kuti aiwa ngationesanei kuti dambudziko harisi pamuri kubata pakuti anhu ngatibate vanhu vasina mapepa tivadzinge. Hapasi pane dambudziko zvambotaurwa naapostori zviya kuti pane vanhu vakawanda vakasiyana siyana vanenge vaine chekuita nenyaya zvakafanana nekuti iko zvio mujobhe kimomo muhubro Beria neyovio dzimba dzinenge dzichinzi ndo mune vanhu vanobva bakure vasina mapepa idzodzo dzinenge dzine vakuru vakuru vanenge vachitoita mari navo zvakarewo nyaya dzekunzi zvikuchida pane dambudziko reriri kuitwa munzvimbo dzakadai idzodzidzi kune vanhu vanenge vari varidzi vedzimba idzodzo vanenge vachiti vasikana vari muchihupa nemadzimai vavo ngavabhadhare mari ma300 rand pazuva kuti vapuwe pekugara pekuitira basa ravo iroro saka hazvisi zvinhu zvekuti munongosunga munhu mumwe chete mototi tapedza dambudziko kwete kana iyo nyaya yemadrugs iri kutaurwa kana nyaya yeumbavha nekudii nekubata vanhu pahuro ngunzi nezvimwe izvi hongu zvinoitika asi ngazvive kupuhwa mutupo wekunzi vanhu verudzi rwakati chete vari kuita mhosva hachisi chokwadi uyezve chinoitwa pakugadzisa nyaya iyi inyaya yekuti vanhu vazhinji vana vezimbabwe musouth africa vari kunonga svosve nemuromo havana chekubata nekuti havana mapepa iko zvino munhu akasvika anenge asina anongosvika dzimwe nguva haana pasipoti dzimwe nguva yakadzoserwa kumusha kuti awane basa zvinonzi tipe chitupa chemuno musouth africa chinonzi id green book kana usina ichicho hapana chaunowana saka vanhu vanenge vasingashandi vanodyei hurumende ngaipawo neipapo saka tinotaura ise human rights watch kuti ipai vanhu ava mapepa nekuti hamungati munhu abva kuzimbabwe kungoyambuka Limpopo yatova mhosva kuti havana mapepa makambozviona kupi itawo kuti vanhu vapuwe mapepa vashande vabise mitero vasimudzire nyika pashaibwe dambudziko reumbavha riri kuitika nekuti vana vechitiki vakawanda havana zvekuita havana chekupona nacho.
Thank you
so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Tine mutereri Gibson.
Yes, lova vake uRobson Mwale sasimtholile ucingo lwakhe basiqhumekile. Bawo Mwale ungawuthola njani? Ucingo luka Mwale ungazani into zabantu lezi. So ke siyakuba bo apostle Midden Dube. Baba Dube ke nxa singakhuluma ngesintu ukuthi pho ke abantu bangasila yini enkonzweni ukuthi kungenele umlimi phela lapha ngoba sokuzima lapha.
Vele thina kuthe kuqalisa Dube besisela sikhuluma nabafundisi lapho esikhonzela khona isikolo amabandla maningi so besikhulumisana sithandaza ngokuthi makube nokuthula abantu baprotekte bavikelwe labangalamaphepha bangahlukuluzwa kodwa bancediswe ngakuyikuthi bayabiselwa ekhaya kababiselwe but esikubonayo okukhulu Dube esikhuluma laba sebeke bangena phakathi kokubotshwa indaba engani hamba phambili kakhulu ngemali nxa ubanjiwe balutshwana bahamba bayevalelwa ngenxa yokuthi abalamali kodwa babanjiweyo uyakhipha okukhiphayo kunento le abasebenzisana layo kuthiwa ngama-volunteers abanye abanampahla ezingabonjiyo nokuthi ngama-security agencies babhizi bazenzela imali kuso nalesi sikhathi uzobona ukuthi ngemva kwayona le-operation abanye bakhona uzabethenga izindlu uzebethenga izimoto wakwenza kanjani ngomholo kahulumeni so yinkinga esibhekanelayo uhlupho lolulubanzi kakhulu kulalokhu esikukhangeleyo esikubona emehlweni emenanilese nantili uhulumende aze ahlale phansi adingisise ukuthi kuwonakale nga akusoze kuphele kuzaba ngukiti lebhundwana ukuthi bhoda ngapha mnambhoda ngapha ubanje uyephoswe ebite bridge jike ubuye ubhotshwe zifense kwenziwe ayisiyo solution leyi ezingasibhedela uhlubo olukhona e-South Africa.
Yes, siyawuzwa kakhulu-ke apostle Dube sicela ubambe khonapho. So is saying money speaks, you know, when you have money and you can do anything, you can even bribe those people that are actually arresting you.
Mm-hmm.
So he says, you know, there are these people called volunteers, and these are suspicious characters who, by the end of the day, are going to buy some cars, are going to buy some houses through bribes. So he says the situation is chaotic,
mm-hmm.
you know. So, but at the end of the day, he says, you know, there's need to look into this issue in a very good way, instead of the way it is being conducted.
We pray that the government of South Africa will look into that issue, also being receptive of contributions from all these people we are talking to, Dhiwa Mavinga, Apostle Dube, and other people and organizations.
And by the way, he said there's need for divine intervention.
I know.
Yeah, prayers.
Prayer.
Yeah.
Prayer. Mm. Okay, Mr. Mavinga, tinema Zimbabweans, or we have Zimbabweans who are waiting for their papers, the Zimbabwe exemption permits to be processed. Do you think they are going to be spared in this raid?
Well, one of the problems that we have cited about this raid is that it's indiscriminate, which means that when caught up, and we are talking of the police officer, the constable on the ground, who is not familiar with the finer details of these special permits dispensations. So at the end of the day, they will have, when they are caught up, they are forced to pay their way out, to bribe the police. And you know, one thing that I have noticed in my investigations, even at the Park Station in Johannesburg, where most Zimbabweans used to take buses to Zimbabwe, there the police will actually camp in numbers to look for Zimbabweans and demand bribes and extortion. So they are not spared. But we are saying that these almost 300,000 Zimbabweans who got these special permits, which are now being renewed, they are a tiny fraction of the number of illegal, undocumented Zimbabweans who are in South Africa, who need support to enable them to find jobs and fend for themselves. So it's a huge problem, but it's being exacerbated. It's being made worse by a poorly planned populist approach that is being led by Minister Fikile Mbalula, which does not address the root cause of the problems that people are facing in South Africa.
Hmm. So, Apostle Dube, if you may tell us, you know, at the end of the day, what is going to happen to this kind of operation? Do you see many Zimbabweans being deported or and some coming to seek salvation from your church?
It's quite interesting. I was just asking a number of pastors yesterday, and they confirmed to me that 3/4 of the membership of their churches do not have papers. So it actually means if they go out there, many are going to be deported, but many are still going to come back. So this is why it's really not a solution. We need to see dialogue, which is broad enough to say, what do we do in this situation? Many people, yes, in such a time, they will seek divine intervention. They will come for prayers. They will come for counseling. But the thing is, we are not going to solve it as long as there is no engagement, as long as there is no national or international dialogue in saying, what do we do? How do you solve this problem? Because when people look at South Africa, they think of better opportunities. They think of a better economy. They are bound to come. When they don't have documentation, it becomes difficult even to get jobs. When they don't have jobs, they end up in crime, or they will end up trying to do their small businesses, which they are also victimized for. We have seen spaza shops, kiosks, being bent down because they are owned by foreigners. You know, when this animal called xenophobia comes, you see a lot of these things destroyed, a lot of people bent down. I saw a man who was bent to death in Krugersdorp. And we are saying, these, we also become crime against humanity. Mm-hmm. We need to do better as Africans.
Yes, and we've got some messages on Facebook. Let's read one or two. Norma Kawa says, what really attracts criminals to South Africa? And further goes to say, you know, in Johannesburg has become hell. And then we put Norma M. Lalazi too, who says, that is so true about Park Station. It's no longer a safe place, especially when you do late business. Then we've got Caesar, who says, I'm watching you guys, but we are in serious trouble in South Africa.
Mm.
So maybe...
Mr. Mavinga, 30 seconds, your last word.
South Africa should have a comprehensive approach to dealing with crime and with the challenge of large inflows of migrants from neighboring countries. And the solution is not indiscriminate deportation. It is to look at how there can be a sustainable solution of integrating these foreign migrants.
Thank you, Mr.
Mavinga.
Thank you so much. Thank you so much. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, human rights lawyer Teo Mavinga, and one of the ministers of religion, Apostle Midian Dube. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Have a nice weekend. Bye-bye.
Thanks also to our listeners who joined us. This is Jonga Kandemiri, Toti Rambayam Shira, Zirongwa, the Studio 7.